Vano tungamira mitambo munyika veSports and Recreation Commission SRC vazivisa kuti nhabvu nemimwe mitambo yakaita setsiva, netball, weightlifting, judo nebasketball yave kuzotambwa zvichitevera kudzikira kwaita kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Sachigaro weSRC vaGerald Mulotswa vanoti vatora danho iri zvichitevera musangano wavakaita nechishanu negurukota rezvemitambo muzvare Kirsty Coventry. Mumiririri weWorld Africa Boxing Association muZimbabwe vaGilbert Munetsi vanoti zvinofadza kuti tsiva yave kudzoka kuruzhinji.
Tambo yakadai setsiva inofanira kuti idzoswe, tinofara nazvo. Vatambi vetsiva ndizvo zvavanorarama nazvo. Vatambi ava vanenge vachitarisirwa kunge vachidzivirira mabhande avo, mabhande akaita sena ABU, WBC, WBO. Saka vanofanira kuita izvi mukati menguva inenge yakatarwa nemasangano iwayo. Vakagara vasingatambi vanotorwa mabhande iwayo.
Kunze kwenhabvu netsiva, mimwe mitambo yatenderwa kudzoka munhandare ikarati, taekwondo, handball, wushu, hockey netag of war. VSRC vatenderawo zvekare vegymnastics, basketball, pole, rugby, netball, bodybuilding kuti vadzoke mukukwikwidza. Asi mitambo iyi yapiwa kusvika China kuti iratidze kuti ine mari yakakwana yekukwanisa kudzokera munhandare panguva ino yeCOVID-19. Gwaro rabva kuSRC rinoti sangano iri ratotumira kare vemitambo mitemo yavanofanira kutevedza iyo vanofanira kuwirirana nayo musi wechina usati wadarika. Mutsigiri wechikwata cheHighlanders vaBrighton Munyuki vanoti vanga vagarisa vasati vaona bhoso ichitamba vachiwedzera ivo kuti vari kutarisira kutora mukombe weleague mwaka uno.
Bhora radzoka, takagarisa tisingazivi kuona timu dzedu. Iriwo Highlanders ndinoda kuti timu yangu itore mukombe.
Mumwe mutsigiri wemutambo uyu vabatsirai detete vanoti vave kuwana kwekunotandarira.
Tikuona kuti nhabvu ikadzoka nemaunganiro anoita vanhu tinokwanisa kuungana totaurawo nhamo dzedu.
Asi vapepete nevamwe vavo vachambomira kuona zvikwata zvavo zvichitamba zvichitevera chisungo chakatorwa neveConfederation of African Football yechishanu kuti mitambo yese muAfrica haifaniri kupinda vatsigiri venhabvu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.